Vanhu vari kuuya asi vari kuuya kundotarisa mbodoona kuti zvakamira sei. Saka hazvirevi kuti vadyara zvavanenge vachida kuita nokuti vanombomira vachida kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Kana zvinhu zvakamira zvakanaka, munhu anenge achida kudyara mari yake hango uye otodyara ipapo. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa. Kutanga wauya woongorora kuti chii zvakamira sei, woongorora kuti zvinodiwa ndezvipi, wouya zvino wodyara zvinotora nguva zvakare kuti udyare. Pari zvino vanhu vari kuuya tikutaura nevanhu vakawanda kana nesuwo vari kumbouya kunzwa kuti zvakamira sei. Ichokwadi here kuti zvinhu zviri kushanduka? Vari kumbomirira kuti maelections, nekuti maelections akusaitwa unenge usina kunguva rakamunhu kutanga wadyara usati waona kuti mhepo iri kuenda kupi.
Tinonzwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana vasibusiso mwoyo vachitaura kuti paita shanduko hombe kwazvo, muchirungu vari kuti tremendous changes, shanduko dzavaisa iyo. Muri kuonawo here shanduko idzo dziripo dzekuti dzinganyevenutsa vekunzeva?
Shanduko iri kudiwa haizi yekutauraka, hongu kutaura kwashanduka. Asi chave kudiwa iko zvino ndechekuti pamiriro yezvinhu muchirungu inonzi ease of doing business zvinge zvisigadziriswa. Hazvingogadziriswi musi umwe chete, zvinotora nguva yakareba. Kana vamunakagwa vakataura vari kuKigali kuti zviri kutora nguva yakarebesa kuti mabhizinisi arejeswe muZimbabwe. Saka zvinhu zvinoda kutomboti zvitore nguva, hatiko zvino svondo raperai. Takachitaura nevanhu vekuwada vanga vachitipawo pfungwa dzavo maitiro avakaita. Saka hatisati tatanga kuzviita, tiri kutaura kuti tinoda kuzviita, asi hatisati tanyatsoita zvokuti vanhu vauye vadyare. Zvinhu zvese zvinge zvamugwara rokuti vanhu vanouya zvichiita nyore nyore, hazvisa zvanyatsokugadziriswa.
Tinoona kunge hurumende yava Munangagwa iri kunyanyotarisa vekunze panyaya yekuti Zimbabwe yakavhurika kuita mabhizimusi. Ko vemunyika vari kupuwawo mikana yakaita sei?
Ndodambudziko racho rokuti nyaya yokuti Zimbabwe yazaruka kwemabhizinisi iri kuponangana nekutenderera kuNew York, kuLondoni, kuChina, Beijing, kuJoe. Hatisi kutarisa mabhizinisi ekuZimbabwe. Kune nyika dzakawanda dzakawanda mari yokunze. Asi hazvirevi kuti kana usina chinangwa chakati twasa twasa, mari iyoyo inouya yokudusa upfumi hwenyika yenyu. Panogona kuuya nyika yenyu iri kukura, asi kukura kwenyika yenyu hakusi kubatsira vanhu venyika venyu. Kuti zvibatsire vanhu vekuZimbabwe, tofanenge tine kudyidzana anozi muchirungu malinkage, ekuti iye auya nekambani yake yekunze anoshandawo nevemuno muZimbabwe. Vanoita batira pamwe chete anoti majoint ventures. Tinobatsira kuti vanhu vemuZimbabwe vaonewo uchecheri, unyanzvi nekuziva kwemabatiro emabhizinisi ekunze maringe nekushanda kwavanenge vachiita nevagara nevasairi vari kubva kunze kwenyika. Saka hazvingoiti zvoga, zvinotoda kuti kunge kuine strategy, strategy yemalinkage yekubatanidza mabhizinesi iwayo nevemuno. Vakava vechidiki diki, vakava vemabhizinesi madiki, asi vobatanidzwawo kuti vange vaine chavanoita kana kuti vakangodaro vachipawo zvinhu zvinodiwa nemabhizinesi pahombe iwayo, kana kuti vochidyana nemabhizinesi pahombe iwayo kuti ivo vakurewo vachiona zvinenge zvichiita mabhizinesi abva kunze kwenyika.
Munoona kunyevenutswa kweindigenization kana kuti mutemo unopa upfumi kuvatema kuchibatsirawo here urongwa hwavo?
Hongu chimwe chezvinhu chakabata zvinhu kuti zvisafambe. Saka chinhu chihombe chakaitwa ichocho kugadzirisa kuti zvimire zvakanaka, vanhu vekunze vatatye kuti vakangoutsa mari yavo 51% inobva yangotorwa nevemuno vasina chavanenge vaita. Saka chinhu chakanaka chakaitwa, asi sekutaura kwandaiita chakachipa hachitwariita. Chinhu chimwe ichocho hachizivi choita kuti mabhizinesi afambe.